zvirikuwa ratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yalo Bengura chaiyo. Taiziva kuti kana uchiita uchitengeserana paitwa barter trade. Saka apa takuita barter trade. Inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana. Haikusi kubudirira ikoko. Nguva yatava inoyi nedzimwe nyika. Vafambira mberi zvakanyanya nekuti nyaya dzemari harisi dambudziko. Ukaenda kuZambia iri kuenda mberi mari haisi dambudziko. Zambia, Mozambique, South Africa. Munomu ndofunga dambudziko taanarire kuti vanhu vazhinji vatopererwa. Ivo vana nezvemari vana vamangudya vapererwa. Nekuti dzinowanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees. Tiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuita vanoona nezvemari. Kuti dambudziko iri riri paviri. Nekutanga ndekuti mubhengi macho vanhu vatorina mari yacho nekuti mabasa akapera. Ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma nekuti anogadzwa zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakaringana. Ndofunga kuti vakaona maaccounts akabuda mazuva anaya Delta beverages. Airaridza kuti masales avo zvavanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera. Makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya. Saka pane dambudziko rakanyarara. Nisikunese kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe. Vanhu havana mabasa. Ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara. Chechipiri ndicho vari kuenda kumabasa vacho. Havasi kukwanisa kuona mari yavo nekuti kumabhengi mari hakuna yakadyiwa navo vachina mari.
Ko sei muchidaro kuti vachina mari ndovasiri kufambisa upfumi zvakanaka?
Mukatisa budget ravachina mari raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vachishandisa matreasury bills avaitora anova financial instruments vaishandisa kutora mari vachifinanza masalaries. Saka kumabhengi taitisa madeposits edu arabva $6 billion. Kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6 billion. Vanhu vakunotora mari yavo $6.6 billion havachaoni mari. Muti hanzi nao uchishandisa embudzi kubhadhara zvikwereti kubhadhara zvinoda kubhadhara. Embudzi inganeko dzosvika $6 billion dzinoenderana nemari inoda kuti torwa mabhengi tinoda kubhadhara mbudzi idzo tibhadhara zvikwereti. Kwakupera ndokwanzi kugumirwa manje.